vamwe vakakura munguva yaiyevedza nzvimbo idzi vakaita savatrainos munzira vanokuudzai kuti vakawanda vaitoita nzendo dzekunotandara nevadiwa vavo kana hama neshamwari mumapaka aya vachitorwa mifananidzo yaiyevedza chose asi aya ose ave matakadya kare
maage edu isusu ma43-44 taikwanisa kuenda unogara tichiti tiri kuzorora mupaki but nowadays hazvichaita because zvigunduri izvozvo zvauswera zvirimo mupaki imomo mupaki imomo hazvikwanisa kuenda kutoileti zvinongo zvoti pachangokwanisa kuenda pasere pemiti chinokwanisa kungoita tsvina
chimiro chemapaka aya chashata zvikuru sezvo vanhu vasina pekugara ava vari kuvaka tutumba twavo munzvimbo idzi mumwe wevanogara nemwanakomana wavo akaremara muHarare Gardens amai Gladys Mugabe vanoti vanoshuvira kusiya upenyu hwakadai kana vakawana rubatsiro
pano apa ndakauya Oktobha gore rakapera mvura yese yakanaya yakandiperera ndiri pano svika pari zvino ndinongori pano ndikutsvaga rubatsiro rwekuti ndiwanewo pekugara ndine mwana wangu disable akagara apa Colin ndinodawo pekugara pandaigara pacho imba yandakasiya yacho painzi ploti rakatengwa midziyo yese yakatsva hapana kana chakabuda chokuti nditarise kuti ichi pazvinhu zvandakashanda 25 years ndombori munhu hangove munhu
mumwe mukomana wechidiki anogarawo muHarare Gardens David Paina anoti iye unerera nekushungurudzwa nevakambomuchengeta ndizvo zvakamuunza kuzogara munzvimbo iyi makore anodarika 10 akapfuura
ndatangagara muno mupaki 2012 kuti ndigoya munomu inyaya yekuti kwandaigara ndaishungurudwa nevabereki vasiri vangu chaivo chaivo saka ndirikutongochemo zvangu
upenyu huri kuraramwa naamai Mugabe naDavid Paina upenyu huri kuraramwa nevanhu vakawanda vanoshandisa mapaki senzvimbo dzekugara asi mumwe mugari wemuHarare muzvare inohlanhla mandundu vanoti hazvifadzi kuona vanhu vachirarama upenyu hwakadai
redu yei tatambura nezvigunduru muHarare zvigunduru zvekuti pese pazvine zviri zvinongosiya makadhibhokisi azvinorara zvakafuga madhende machira vanonhonga makeylights mumabhini voya vodyira futi mumapevhimendi imomo munofamba nevanhu vosiya havana matoileti avanoshandisa mutaoni matoileti esemutaoni anobhadharwa mapublic toilets vanobva vaitira tsvina dzavo mumastrits imomo neweti
kanzura weward 16 muHarare vadanford ngadziore vabvuma kuti ichokwadi kuti nzvimbo dzekutandarira dzakawanda muguta reHarare dzave misha yevanhu vasina pekugara
ichokwadi Jeff kuti taita dambudziko musiti weHarare mapaki ose atorwa nemhuri dzakasiyana siyana vanhu vari kugara mumastrit nemhuri dzavo votomuka vachigeza makuseni seni vopaza mapaipi emvura vapaza votoita chigomba votochera mvura votogeza ipapo
mutauriri wekanzura yeguta reHarare vaStanley Gama vanoti kanzuru yavo iri kukundikana kubvisa vanhu ava mumigwagwa
we always do operations to remove them but basically you ask where they come from but kuti vanobva nekupi ipapo hatizonyatsoziva zvichifamba sei asi inyaya yevanhu yedepartment vosocial welfare kugovernment so government ndokwavangakwanisa kupindura mibvunzo iyoyo
asi vakavamba sangano rezveutano hwepfungwa repeace of Zimbabwe muzvare peace hungwe vanoti vamwe vari kubva kumajeri ndivo vari kuzara munzvimbo dzekutandarira idzi sezvo vasina kwekuenda
vanhu vari kugara munzvimbo dzekutandarira tinoti maparks vanhu vakuru vamwe vaitaura kuti ivo vamwe ndovakabva kumajeri vakatadza kutambirika zvakanaka nehama dzavo zvakaita kuti vagare munzvimbo dzekutandarira idzi vakutora kunge semisha yavo
mutauriri wemapurisa vapaul nyati vati basa remapurisa nderekuona kuti mutemo wenyika watevedzerwa nemunhu wese
isu tinomirira kuti mitemo yese inenge yaiswa nehurumende tione kuti mitemo yatevedzerwa kana paine mashoko yanotiye vanhu vari kugara mumapaki vanoita zvemadrug definitely tinotarisa nyaya dzakaita saidzozo
gurukota rezvekugara zvakanaka kwevanhu vajuly moyo havana kutipa mhinduro inogutsa padambudziko rakatarisana nevanhu vasina dzimba dzekugara
ndakabva kuzimba handichatende kukutaura pamusoro pazvo
nyanzvi munyaya dzezvekugara zvakanaka kwevanhu munyika dzinoti Zimbabwe ine vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru vasina pekugara uwandu uhwu hunonzi huri kukonzerwa nekuoma kweupenyu kushayikwa kwemabasa zvimwe zvichikonzerwa nekutora zvinodhaka ndakamira studio 7 muHarare ndini Jeffrey Moyo.